Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vanongova nemachechi makuru, vatungamiri vane chimiro, hamumbofi makanzwa vachiti kuvanhu vavo, ndoda kuti patinoenda kumaelections munovhotera nhingi.
Zimbabwe Council of Churches inoti vemakereke havakurudziri vatendi kuti vavhotere ani kana ani, asi vanongovakurudzira kuti vavhote.
Patiri kuona ivo vaBlinken vachishanyira Africa, vari kuedza kukwezva nyika dziri kuAfrica kuti dziuye kudivi ravo.
Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika kuAmerica rasvika kuAfrica mukati merwendo rwekushanyira nyika nhatu. Zvichitevera mashoko akataurwa nemusi wesvondo nemutungamiri weZion Christian Church Bishop Nehemiah Mutendi kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti makereke haudzi vanhu wekuvhotera, asi anokurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavhote. Bishop Mutendi vakakatyamadza vanhu pagungano rekurangarira zuva rekufa kwevakatanga kereke yeZion Christian Church mufundisi Samuel Mutendi, apo vakaudza vamunangagwa kuti vatsigire runyararo munyika. Vakavakurudzira kuti vamunangagwa vaite sarudzo dzakachena gore rinouya. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vakaratidza kutsigira mashoko aBishop Mutendi vachiti vemakereke makuru haakurudziri kuti vanhu vavhotere uyo kana uyo, vachiti chisingadivi nevemakereke imhirizhonga.
Hongu Wande, muchaona kuti pamazuva ano atirike chipemberera heroes machechi akawanda anenge ane misangano yavo. Vematongegwezve nyika vachaenda kumisangano iyoyo nokuti vanoziva value constituency yemachechi, kuti machechi ndiwo ane influence yakakura kuita opinion zvikuru vanhu vakatarisana nemaelections muna 2023. Dzimwe nguva tinonzwa vanhu vachitsoropodza machechi kuti machechi akuita zvematongegwe enyika, iyi chechi inosapota bato rakati, iyi chechi inosapota bato rakati.
Reverend Mutata, muri kuti machechi haiti zvematongerwo enyika here?
Kana mukanyatsokuteerera zvakanaka utungamiri hwemachechi makuru, mukateerera vatungamiri vemachechi makuru ari munyika, angava machechi ari akazvimiririra kana kuti machechi ane nhoroondo yemamissionaries, hamumbofi makanzwa chechi ichiti vanhu vechechi yangu vhoterai nhingi, vanhu vechechi yangu vhoterai nhingi. Hongu ariko machechi madiki anogona kuva navanhu vanoudza vanhu vavo kuti vhoterai chakati, vhoterai chakati. asi mukaterera utungamiri wemakereke mahombe angava maapostolic churches angava mazionist churches ingava macatholic angava maprotestant churches angava mapentecostals kana vanhu vanongova nemachechi makuru vatungamiri vane chimiro hamumbofi makanzwa vachiti kuvanhu vavo ndoda kuti patinoenda kumaelections munovhotera nhingi. Vazhinji vavo muchanzwa vachitaura musoro penyaya kuti ngatiendei tinoregista kuvhota uyezve ngativhotei murunyararo nenyaya yekuti vatungamiri vanoziva kuti machechi haafaniri kunge ari partisan, haana bato raanotsigira machechi. Machechi vabaro yavo ndeyekukurudzira multi-party democracy kana kuti kuutongi hunobvumira manzwi avanhu vakasiyana siyana.
Takatarisa sarudzo dzegore rinouya, machechi anotarisira chii?
Machechi chaasingadi ndechekuti pachaenda pakukukwidzana kwa 2023 munge mune mhirizhonga munyika uyezve vanhu vasainda kumaelections wavo vachingozvitarisa ivo vasingatarisi vavariro yekuvakwa kwenyika. Saka nyika nyaya iripo ndeyekuti izwi rinobuda kumachechi izwi rerunyararo nerekukurudzira kuti vanhu vaparticipate mumaelections umwe noumwe achisarudza utungamiri hwaanoda kubva palocal level pamaMP kusvika kuna president. Vamwe navamwe vasarudze mutungamiri wavanoda uyezve vachiziva kuti vari kuzviitira izvi vakatatsa ramangwana ravo. Ndozvatirikuona zviri kuitika kumakereke mazhinji ane chimiro hongu aripowo mamwe machechi ane vatungamiri vasina chimiro uyezve vasingagoni kuzvimiririra ivavo vanotsvaga dzvene kubva kumapolitical parties akasiyana siyana. Saka ndivo vanokwanisa kushandiswa nemapoliticians kuti vati vanosapota iri bato kana kuti iri bato zvinova zvisingatarisirwi kuvatungamiri vemakereke.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rakamirira mhinduro yegwaro ravakanyora kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kugurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe nekumukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga. Mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vachafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti gwaro ravakanyora iri nderokundaratidza kunyunyuta kwavo pamusoro pekutadza kwemapurisa kusvika panzvimbo dzinenge dzaitikira tsaona izvo vanoti zvinokonzera kuti vane mhosva vatadze kusungwa. VaGoliath vanoti sangano ravo rinodavo kuti mapurisa apiwe zvikwanisiro zvekuita basa ravo zvakanaka kusanganisira motikari.
Dambudziko guru ratinaro inyaya yekuti mapurisa edu eZimbabwe Republic Police anononoka kusvika kumaroad accidents kuda kwezvikwenzero kwezvifambiso zvekuti vanga vachisvika ikoko nenguva dzimwenguva. Tinozomboona vamwe vachipinda mudzimwe motikari dzevanhu vakazvimirira kuti vange vachienda kunoita basa munzvimbo dzakasiyana siyana. Tichiri kuita hurukuru nemamwe mapazi ehurumende kuti vange vachiona kuti ndingangoti mapurisa awaniswa dzimwe mota dzekuti vange vachisvika paaccident scene nenguva, nekuti isu semapassenger tokurasikirwa neupenyu uye zvikare nemudziyo paane matsotsa akusvika panzvimbo ipapo. Vakangonzwa kuti kwaita accident yakati vanotomhanya kutosvika ipapo, vamwe vane motikari kuzochesa vanhu mari kuvatorera mudzeyi nekusha. Mapurisa anozosarawo svika zvinhu zvatoenda kare kare saka ndo zvimwe zvatiri kuda kuti mapuriswa awaniswe zvishandiso zvakafanana nemotikari dzosvika pamaaccidents nenguva.
Zvisingakufadzei izvi zvanga zvava nenguva yakareba sei zvichiitika chakazokonzera kuti musvike pakunyorera gwaro kumutungamiri wenyika?
Inyaya yatogara zvichitaura pamaplatforms akasiyana siyana tichinyunyuta zvikuru nekunonoka kusvika kunoitawo mapurisa uye zvakare nekushomeka kunoitawo maambulensi kana pachinge paitika matsaona. Umboumo unozorasika nekuti munhu anenge aita accident kanakuti anozoshandisa motikari yake kuendesa vanhu kuzvipatara kana kuti panozoita imwe motikari inozoshandiswa kuendesa vanhu kuzvipatara. Zvakare vanhu vanenge vari panzvimbo ipapo vamwe vanogona kushayikwa tinoti mawitness vanenge vaona zvaitika. Saka pane zvinhu zviviri zvakada kuti fananei nyaya yezvishandiso zvinodiwa nemapurisa kunyanyisa motikari dzekuti vanokwanisa kutivanzwa tsaona vobva vatouya paaccident scene tozotiwo maambulensiwo zvakare tine dambudziko guru usare maambulensi pahighway. Maambulensi akuvaridzi vavo vavemamedical aid society vazhinji vacho vanotakura makastoma avo vakafonerwa vanoti vari bhizi. Saka tinodawo maambulensi akangomirira kutakura vanhu vanoita accident mahighway.
Avo vange vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vakafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza bepanhau reNewsday kuti vane zvichemo vanofanirwa kubvunza mapurisa kuti vatsanangurirwe zvavanenge vasinganzwisisi.
Nhasi Kenya iri kuita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva. Rwendo runo mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta havasi kukwikwidza sezvo mutemo wenyika iyi uchiti munhu anofanirwa kutonga kwemakore asingapfuuri gumi. Vari kukwikwidza ndiva Raila Odinga nemutevedzeri wavaKenyatta vaWilliam Ruto. Musarudzo iyi vaKenyatta vari kutsigira vaOdinga kwete mutevedzeri wavo. Nyanzvi mune zvematongero enyika amai Laina Ndlela vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakatarisa sarudzo iyi zvikuru pamusoro peukama hwaiva pakati pavaOdinga nemutungamiri weMDCT Mushakabvu Morgan Tsvangirai uye nekutsigirana kwavanoitavo nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa.
Sarudzo dziri kuitwa nhasi munyika yeKenya isarudzo dziri kutarisirwa kuti isarudzo dzichaunza shanduko zhinji munyika yezvizvarwa zveKenya nekuti dziri kuitwa mushure memakore anokwanisa kuita iwo gumi vaKenyatta vari pachigaro.
Sei vaKenyatta vasina kukwikwidza rwendo runo?
Kana takatarisa sarudzo dziri kuitwa munyika yeKenya nhasi tinoona kuti vaUhuru Kenyatta vanove ivo mutungamiri wenyika zvichizopera kusvika sarudzo dzapera havasi kukwanisa kukwikwidza musarudzo iyi nechikonzero chekuti bumbiro remutemo wenyika yeKenya inoti iro mutungamiri wenyika anongokwanisa kutonga kwemakore gumi chete zvinove zvunhu zvinogamuchirwa nezvizvarwa zveKenya zvakanyanya nokuti kana takatarisa kumasure varipowo vamwe vatungamiri vakatonga kwemakore akanyanya vakaita sava Arap Moi Mushakabvu. Asi pakazochinjwa bumbiro remutemo renyika yeKenya yakataura iro ikati mutungamiri wega wega anosarudzo kwemakore anokwanisa kuita gumi chete zvichingobva zvaperera ipapo.
Amai Ndlela, chii chingadzidzwa neZimbabwe neAfrica zvayo kubva kusarudzo dziri kuitwa kuKenya idzi?
Sarudzo dziri kuitwa munyika yeKenya nhasi isarudzo dzinotidzidzisa zvinhu zvakawanda pakubatwa kwesarudzo munyika dzakasiyana. Chokutanga kubva kumashure IEBC inove iyo iri commission yanga ichiwo iri kuona nezvekubata kwesarudzo dzenhasi uye zvekumashure uko vanga vari iwo vanga vachiona kuti vanhu varegista here kuti vavota ikomishini yanga ichifamba matunhu akawanda munyika yeKenya kuti sarudzo idzi dziitwe mune zvakanaka. Naizvozvo ndinonasa kuti makomissions akaita usiye munyika yekwedu Zimbabwe Electoral Commission zvizhinji zvavangakwanisa kuti vatevedzerewo kuti pakubata kwesarudzo idzi dzemunyika medu dzichazoitawo makore ari kutevera dzive sarudzo dzichange dzichigutsa ruzhinji.
Kana makatarisa vavhoti vekuKenya, chii chamukaratidza vavhoti veZimbabwe kuti vaitewo kuti sarudzo dzavo dziratidze zvishuwo zvavo?
Chimwe chatingadzidza musarudzo dziri kuitwa munyika yeKenya nhasi ndechekuti zvakanakira zvizvarwa zvemuAfrica, kunyanya-nyanya zvizvarwa zvemuZimbabwe, kuti kana nguva yesarudzo ichinge yasvika, vanhu vanyorese mazita avo kuti vagobata musarudzo idzi. Kana takatarisa muzuva ranhasi, Kenya iyo ine maregistered voters anokwanisa kudarika 20 million. Naizvozvo vanhu ngavadzidziswe vazive kuti sarudzo painenge ichiitwa munhu nemunhu ngaanzwe ane mudongodongo wokuti kana nguva ichinge yasvika anonyoresa zita rake kuti agovhota. Izvozvo ndizvo zvinoita kuti kana pane mutungamiri wavanenge vasingafari naye kana watinenge tisingafari naye tikwanise kumubvisa pachinzvimbo icho.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Lainandlela vari parunhare kuKenya neStudio 7. Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakasvika muSouth Africa nemusi wesvondo murwendo rwavo rwokushanyira nyika nhatu dzemuAfrica dzinoti South Africa, Rwanda neDRC. Rwendo urwu rwuri kuonekwa sekuedza kutsvaga rutsigiro kubva kunyika dzemuAfrica zvichitevera kurwisa kuri kuitwa Ukraine neRussia. Rwendo rwavaBlinken runoteverapo rwendo rwegurukota reRussia rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaSergei Lavrov avo vakangobva kushanyira nyika dzemuAfrica svondo rapera. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Rwendo rwaBlinken tinofanira kuruona maringe nezviri kuitika pasi rese. Tikuziva kuti pari zvino nyaya hombe mune zvematongerwo epasi rose inyaya yehondo iri pakati peRussia neUkraine. Saka tinoziva zvakare nyika dzekumadokero pamwe chete neAmerica dziri kudivire kuUkraine, dziri kutaiwa zviri kuitwa neRussia handizvoba. Saka patiri kuona ivo vaBlinken vachishanyira Africa vari kuedza kukwezva nyika dzekuAfrica kuti dziuye kudivirawo. Ndingangowedzerawo ndichiti takaonawo gurukota rezvokunze rekuRussia richiitawo zvimwe chetezvo kuedza kubata nyika dzemuAfrica kuti dziendewo kudivire Russia. Saka ndoo nyaya hombe yandingangoti iri kukonzera kuti vakuru vakaita sana vaBlinken vashanyire nyika dzemuAfrica panguva dzino.
Iyo America makatarisawo kuti vari kuedza kunogadzirisawo nyika dzavari kuona sedziri kupesana kuAfrica uko, vari mushishi rekutarisanawo nezviri kuitika kuRussia nekuUkraine uko, vari pachinzvimbo chakanaka here chekunomiramira sevayananisi kunana DRC uko kuRwanda uko kuri kutaurwa?
Kunana DRC nekunana Rwanda America inenge isina ruoko rwakanyanya mune zvino zviri kuitika munyika idzodzo. Saka ino maonero angu ndeyekuti yakamira pakanaka kuti igone kuyananisa nyika idzi. Nyika dzisingagone kuwanikwa dzichiita zvokuyananisa ndeinyika dzine chekuita nezviri kuitika mukati
menyika izodzo dzinge dzine kupesana.
Ndoda kutindisa kanganwe nyika yedu yeZimbabwe mukushanya shanya kunoita vakuru vakuru mane makurukota enyika dzinenge dzichiuya kudai inongosara sara seiko vanodiwa kuuya kuZimbabwe.
Nyika yedu yeZimbabwe ine matambudziko ainawo. Matambudziko eZimbabwe tinoziva kuti anotanga pane zvematongerwo enyika. Anotanga panyaya dzesarudzo chaidzo. Munguva refu dzapfuura hatina kuita sarudzo dzinotambirika nevese vari mukati meZimbabwe pamwe chete nevari kunze. Tozoitawo nyaya zhinji dzatinoita dzemhirizhonga, poita nyaya dzekusatongwa zvakanaka kwenyika nekushungurudzwa kwevamwe. Tiri kuziva izvozvi izvi kutaura kwatiri kuita. Pane vatungamiri vebato rinopikisa CCC vakavharwa mutirongo kutaura kwatiri. Saka idzodzo nyaya dzese idzodzo dzinoita kuti nyika dzekunze dzine chimiro pane zvematongerwo epasi rose dzide kunyenyeredza Zimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuPretoria naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Nasi Zimbabwe inocherechedza zuva remauto kana kuti Defense Forces Day. Munewsday mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanelson chamisa vanoshora hurumende vachiti inongoremekedza vanhu neugamba kana vari vebato rezanu pf vachiti magamba enyika pasina kutarisa kuti vanotsigira bato ripi. Vachamisa vanorumbidza magamba enyika pamusoro pekuzvipira kwavakaita mukurwira kusunungura nyika vachiti magamba haafaniri kushandiswa nezanu pf. Munewsday makare mutungamiri Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaorbet masaraure vanoti hurumende yazvidza varayiridzi mukuti panguva iyo nyika ine dambudziko revarayiridzi iyo iri muvishi rekutumira varayiridzi kune dzimwe nyika dzakaita seRwanda. Yave nguva yenyu vateereri, izvo zvekutaurira mega zvamunofunga.
Zvandoona zvangu ini. Vachina masa. Murume mukuru, muri kutoshaya zvokutaura chaizvo chaizvo. Zviro ndizuro makati mamonzora. Kuti bhumura rangirikire bhumura pati. Mamutenda nemari. Vachina masa. Muchiti chimonzora bhumure pati. Chamisa ashaiwo kutoenda kupi. Asi musafungidzira kuti Mwari ndovakakupai fungwa mogemu. Mwari vakakupai maziso kuona musafungidza kuti vakakupai mimega. Vakakupai makumba vakakupai zvese havana kupai mimega. Vakapa nomunhu wese. Zvamakapiwa imwe zvakapiwa changa chamisa. Asi chamakaubhitwa nachamisa chikoro. Ndopakaogona Mwari manje. Chamisa akaukubhitire pachikoro. Dana mune chikoro ka. Vachenda masaka. Musingatauri zvinhu zvakadaro muri munhu mukuru mhani nyarai. Zvono zvino makatuma monzoro. Ezvo makutsvaga futi zvimwe strategy yekuti muite. Yekuti yamunoda kuti mugotuma futi vanhu muchibhongonyodza mukati mepati nezvamuri kuda kutsvaga. Manje hakuna izvozvo, chakachenjedza ndochakataka. Aiva madziva amazambuko. Zvamuri kutaura zvino tori tsvina iyi kune smart citizen. Itsvina zvamuri kutaura izvi. Ndotori tsvina zvamuri kutaura izvi. Vamuswera mutaura kuti hei kana opposition party isina kudai hei haisi kuzopinda maelections nokuti maona zvamakanga matuma monzora zvaramba. Makutsvaga imwe strategy yokutsvaga futi toda kubhumura pati yokuda kuoresa macitizen imwe. Hatichadi nezvatoda kukudzai vachinamasa kuti hatichadi.
Mangwanana kanaka pastudio 7 ini ndoda kutiwo kuna vachiwenga. Komuredzi Constantine, chengetekai munhu wamwari pamazuva mashoma asara kuenda kukongresi. Pakaipa, panogona kurongwa dhende, saka chengetekai munhu wamwari tione zvinozobuda after kongresi. chingitikai ndo mazuwa angu mashoma yoyenda tenda.
Magadi enyu tumari pambere ne triple C pambere ne triple C izo zvakuita mukuru wedu uyo munangagwa uyo zvakungochinja machechi uyo akutsvaga kuda kuvhotegwa here aoda kutsvaga mavhote 2023 takapinda triple C ndasisa chikai tinongonamata mwari mumwe chete zvokuti kwai akaenda kuhondo ndianotonga nyika kuna izvozvo ana baba vedu nanasekuru vedu vakatirwa hondo vakapindawo mudondo saka totadza kupinda sei.
Hallo pastudio 7 ya magamba tinokutendai makarwira nyika chirindi chamakaita ichocho tinochitenda asi nyika yamakarwira pari zvino yeizvayavi havisirizvo hachisiso chidzidzo chamanga makatsidzirana ichocho zvekuti nyika izosvika pakadai zvaakutodawo isusu vechidiki tibatane tiitewo usvingi hwakaita ava vakarwira nyika tiirwirewo tiise pari nani kurwa kwedu ticharwa nevhoti saka tinofanirwa kuita make sure kuti munhu wese wechidiki kunyange navo vechikuru ivavo asi nini side rangu ndiri kunyanya kubata kune vechidiki ndo vandiri kunyanya kuda tiite kuti tinge takarejista tivhote zvine mutsindo tione kuti vanozobira sei kana vabira toona chimwe chikamu chekutanga toona zvekuita nekuti izvozvo hatichabvumi kubirwa vakaamba zvakakwana.
Ndinotonzwa ndiri kuno Cape Town kuno indoti varwi vakarwa hondo yerusununguko kusunungura nyika yedu vakaita basa guru sterei ende vachitanga kurwa vangoona utanyirirwo hwaiitwa nehurumende yava Ian Smith vanhu vaisungwa mumajeri toona vana Robert Mugabe vakaenda mumajeri vakavharirwa but nhasi uno zvaiitwa nehurumende yaIan Smith vamunangagwa vakuzviita kuzanupiwa nhasi uno tiri kuona vana Job Scala vakasungwa vari mukati mumajeri mhosva havana mhosva yavakapara vari kusungirwa nhau thepolitics yosemo zvaiitwa naIan Smith zvakudzokorwa navamunangagwa utongi hweudzanyiriri indoti dai vamunangagwa vachinja maitiro avo ngavachinje unhu hwavo hwavari kuita hwakashata fani zvokuti dai kurundi varwi verusununguko vakarwa rusununguko vakamuka nhasi vakaona zviri kuitwa navamunangagwa handifunga kuti ndicho chinango chavo chichakarwira nyika kuti nyika tigoshungurudzwa zvakare nevatema dai vamunangagwa vachinja unhu hwavo ngavachinje unhu hwavo vamunangagwa.
Asi ndinoda kumbotaurawo nyaya yakaita sekudai so nyaya iripo ndeyokuti vatainzive vamugabe vamugabe vagarisa vamugabe nyaya inongovapo ndeyokuti iri timu riripo pazanupf izvozvi irori timu irori yarose ndiro rakakonzera kuti nyika isvike payakasvika kubva pakugara kwamugabe pasi asingadi kusiya chigaro timu iroriri ndiro raishupa mugabe timu irori ndiro rakare raiba munyika nanhasi vari kungobira nyika ndo vanhu vakatikuvadza ivava munangagwa netimu rake ndo vanhu vakatikuvadza chokwadi hapana vamwe mugabe ana kana chakambotishaishirauya vanhu ava ndo vakatikanganisira nyika yedu kusvika nhasi vanhu tiri kungochema tibatsirewo vazive kuti vanhu avakashata.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa eFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI nezuro akapinda akasecha muzinda weMar-a-Lago wevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Mapurisa eFBI anonzi akaita izvi mushure mokupiwa mvumo kana kuti warrant najaji. National Archives zvakambotevera kuMar-a-Lago pakare mabhokisi 15 aiva nemagwaro aiva asingafanirwi kutorwa navaTrump pavakabva pachigaro. Kunonzi mapurisa aita izvi pamusoro penyaya imwe chete. Ndiri muWashington DC ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande munhau dzeEastern Ndebele.